Mangwanani akanaka vatereri tinosangana zvakare mangwanani anhasi uri musi wechitatu 18 Gumiguru 2023 makajerera kustudio 7 nepfenyuro yenyaya dziri kuitika muZimbabwe dzamunopiwa nestudio 7 iri muWashington DC. Tinotenda kuti makwanisa kuva nesu muchirongwa chedu chanhasi. Ini ndini Tanonoka Wande ndiri muWashington DC ndichiti hezvinoi zviri muchirongwa chanhasi.
Iwo vamutenda vari Speaker of Parliament. Kana wapuwa tsamba pane zvinhu zvaunofanira kuitawo zvaunoti judicial notice, kuongororawo tsamba yacho kuti zveshuwa tsamba iyi ndeyechokwadi here, kana tsamba iyi iri kubva zveshuwa kubata irororo kutaura kuti vanhu vevo havasiri muparamendi, then wozoacta.
Umwe anozviti akabata chigaro chemunyori mukuru webato reZANU PF vatafadzwa manyika, vanoti vadzinga kubva muparamende nhengo dzebato iri makumi manomwe.
Iyi yanga iri nyaya yavanga vachingotaurawo kune vanhu kuti tinokwanisa kunge tichimbopurukura tichiona kuti zvinoita here izvi. Vanenge vachitotarisirawo kuti vamwe vanhu vanotaurawo kuti kudii nenyaya yakadai. Havana kunge vataura ivo vachiti aiwa ndizvozvo zvatakutoita.
Kurudziro yekuti bvunzo dzegrade 7 dziraswe kuitira kufambidzana nedzimwe nyika yokonzera mutauro. Mutungamiri weAmerica vaJoe Biden vakasimuka nezuro vakananga kuIsrael. Iyi ndiyo mimwe yemisoro yenhau dzedu dzanhasi ichibva kuno kustudio 7 iri muWashington DC. Zvichitevera kusvitswa kwegwaro rekudzinga dzimwe nhengo dzeZANU PF muparamende, nemumwe anozviti ndiye munyori mukuru webato reZANU PF vatafadzwa manyika, imwe nyanzvi mune zvemutemo vaKennedy Masie vanoti mutemo uripo pari zvino haumanikidzi mutauriri weparamende kuti vaferefete, asi kuti vaite sezvinodiwa nebato rinenge rasvitsa chikumbiro ichi kumutauriri weparamende. Svondrapfuura, umwe anozviti ndiye munyori mukuru webato rinopikisa reCitizens Coalition for Change vaSengezo Chabangu vakanyora tsamba kumutauriri wedare reparamende vachiti dzimwe nhengo dzeCCC dzidzingwe muparamende pamusoro pekuti havana kusarudzwa zvakanaka. Zvino zvaitika zvakare mubato reZANU PF. Nyanzvi mune zvemutemo vaKennedy Masie vanoti dambudziko riripo nderekuti mutemo sezvauri nhasi haumanikidzi mutauriri weparamende kuita chimwe chinhu kunze kwekuita zvavaudzwa nebato rinenge rasvitsa chikumbiro chakadai kwavari.
Zvinoitika izvi zvinhu zvinotaridza kuti iyo paramende sebato rehurumende haisi kubata zvinhu zvayo zvakanaka. Vamudhenda saSpeaker of Parliament zvavakaita kune maMPs eCCC dai vanga vari munhu anokoshesa yatikati institution yeparamende. Zvese izvi zvati kuona zvisiri kuitika. Iyi nyaya youyu weZANU PF ari kuti ari kudzingawo zvekare vanhu veZANU PF, zvunhu zviri kutadzawo vatikati maweaknesses mu the whole process iyoyi yekudzinga vanhu muparamende. And vamudhenda vakasaactawo vakasaitawo zvokudzinga vanhu vavo veZANU PF, pachabuda pachena kuti ivo maitiro avakaitawo veCCC anga ane yatingati an underhand mukati, vanga vasingatarisi kana kuti processes chaizvo chaizvo.
Iwo mutemo unovabvumidza here kumboongorora nyaya dzakaita seidzi vasati vatora danho, kana kuti vanofanira kungoita zvavanofanira kuita, harisiri basa ravo rekutanga vaongorora?
Iwo mutemo semanyoro wakaita unotaura kuti vamudhenda basa ravo nderekufacilitata process yekuti kana munhu akauya kana kuti bato rakawinza tsamba kwavari vachiti vanhu havachisiri vebato iroro vanofaa kuacta upon tsamba iyoyo. But now tikuona kuti iwo vamudhenda vari Speaker of Parliament. Kana wapuwa tsamba pane zvinhu zvaunofanira kuitawo zvaunoti judicial notice, kuongororawo tsamba yacho kuti zveshuwa tsamba iyi ndeyechokwadi here, kana tsamba iyi iri kubva zveshuwa kubata irororo kutaura kuti vanhu vevo havasiri muparamendi, then wozoacta. Nangwa hazvo zvisina kunyorwa mumutemo zvinhu zvino expectwawo se institution yakaita se parliament kuti ive inawo ma measures yokuprotectawo yatingati reputation yayo from zvinhu zvakada kudai so zviri kuitika izvi.
Kana makatarisa zviri kuitika zvese izvi zvinotemesa musoro, munoona sekuti panodiwa mutemo here unogadzirisa zvinhu zvakaita saizvozvi kuti zvigotungamira unenge ari mutauriri weparamende kuti vanozvifambisa sei?
Hongu, bumburo remutemo zvaro riri clear ende uyezve ma court judgments akaitwawo ne constitutional court ne high court ari clear zvekare. Basa ravamudhenda sezvatataura harizi rekutonga kana kuda kuinvestigatawo makakatano anenge achiitika mumaparties kana mumabato anenge aunza tsamba. Basa ravo nderokufacilitata. Saka hongu ndinowirana nemi kuti panofanira kuitwawo kuti iyo paramende inofanira kuyawo neatikati ma rules and guidelines awo ekuti kana mutemo uchitaura kuti vanofanirwa kufacilitata, facilitation yacho inofanirwa kuitwa sei? Inofanirwa kuti ivo vamudhende here vambozeyawo kauti nevatungamiriri vebato rinenge raunzwawo tsamba iyi kauti vamboonawo zvekare kuti kuda maybe maMPs arimo muparamende anozivawo here nezvetsamba iyi kana kuti anything chinongoisa kuti ivo vave semunhu atingadzi speaker of parliament vave munhu anoonekwa achiita zvinhu zvisingaoniki kuti vari kurekera kubato iri kana kuti iro.
Avo vange vari nyanzvi mune zvemutemo vaKennedy Masiye vari parunhare kuTexas neStudio 7. Studio 7 haina kukwanisa kubata vamutenda kuti tunze divi ravo pamusoro penyaya iyi. Mutauriri webato reTCCC vaPromise Mukwananzi vati havanei nezviri kuitika mubato reZANU-PF. Kurudziro yakasimudzwa negurukota rezvidzidzo yepasi vatorerai mwoyo yekuti bvunzo dzegrade 7 dziraswe kuitira kuti zvifambidzane nedzimwe nyika uye kusimbisa zvidzidzo zvecontinuous assessment learning activities kana kuti CALA. Vamwoyo vanonzi vakataura izvi parutivi pemusangano wekurwisana nezvinodhaka wakaitirwa kuBulawayo nesvondo. Vamwe vabereki vanonzi vari kutsigira pfungwa iyi vachiti yakanaka chose sezvo vachiona sekunge bvunzo idzi dziri kungoremedza vana dzisina chimuko. Asi vamwe vanonzi vari kuti pfungwa iyi inoshanda chete kunyika dzakabudirira. Mutauriri webasi redzidzo yepasi vataungana ndoro vaudza Jonga Kandemiri weStudio 7 kuti iyi ichiri pfungwa yekuti veruzhinji vadzeye.
Iyi inyaya yasimudzwa negurukota redu reprimary nesecondary education. Dzingoriwo pfungwa dzavo vachiti taikwanisa kunge tichitarisawo mamwe matanho ari kuitawo dzimwe nyika panyaya yezvedzidzo nezvefundo uye nenyaya yebvunzo. Iyi yanga iri nyaya yavanga vachingotaurawo kune vanhu kuti tinokwanisa kunge tichimbokurukura tichiona kuti zvinoita here izvi. Vanenge vachitotarisirawo kuti vamwe vanhu vanotaurawo kuti kudii nenyaya yakadai. Havana kunge vataura ivo vachiti aiwa ndizvozvo zvataa kutoita, vari kutoda kutonzwawo pfungwa dzevamwe panyaya iyoyi.
Munoona here iri kurudziro inotambirwa neruzhinji rweZimbabwe tichiona nyonganyonga nezhowezhowe rakambosimudzwa naiyo CALA iyoyi vabereki nevarayiridzi vachiiramba?
Panyaya yeCALA atinoti continuous assessment learning activities, ivo vakataura kuti mwedzi uno usati wapera vachazotaura kuti kukurukura kwatakaita nevanhu vese panyaya yeCALA nekuvheya kwatakaita nyaya yacho tichazonyatsozvitaura pamberi apo tokuudzai kuti vanhu vazhinji vakataura kuti kudii uye isu sebazi reprimary nesecondary education tichienda mberi tichange takuenda mberi takaita sei. Saka ngatingomirirai gurukota redu rizotaura. Todavira kuti kuda mavhiki maviri anotevera vanenge vachizotaura kune vanhu vese kunyika yese yeZimbabwe kuti vanhu vose vazive. Tatenda.
Mutauriri webazi redzidzo yepasi vataungana ndoro vari parunhare muHarare naJonga Kandemiri weStudio 7. asi mutungamiri werimwe sangano rinomirira varairidzi vekumaruwa reAmalgamated Rural Teachers Union of Zimbabwe vaObed Masaraure vanoti kunyangwe iri pfungwa yakanaka nyika haisati yagadzirira kusvika kutambira danho rakadaro.
Nyaya yekubvisa mazamanisho negrade 7 inenge iri nyaya yakanaka dai society yedu iri society yatibudirirei ine zvikwanisiro, ine maethics akanaka, ine varairidzi vari kuhora, ine maresources akakwana. Nekuti kana tarega kuita mazamanisho negrade 7 zvaakureva ndezvekuti continuous assessment iya yepanopiwa vana maripot inofanira kunge yakaitwa nemazvo pachitwa nyaya maskews tichiona vana kuti vawana maskews api tichievaluata zvichienda zvichinyatsorekodwa zvakanaka kuitira kuti vana vasarare nekuti vanotozogona kuzovhunduka kana pasina examination vatiwo form 4.
Tinonzwa kau kuti kurudziro iripo ndeyekuti vana vanenge vave kushandisa zvavakaburitsa muthird term kana maresults awo ethird term kuti vawane nzvimbo dzekuenda kuform 1.
Dambudziko raitika society yedu haisati yagadzirira zvinhu zvakadai. Chinozodzimara chavepo pachatanga kuitika corruption inotyisa yekupuwa mamaks kunyanya yegrade 7 kuti vana vane nzvimbo dzeform 1. Sikoro zvinopa nzvimbo dzeform 1 dzobva dzati aiwa hatisi kuda mamaks egrade 7 chete, taakuita neentrance test pobuda imwe mari kubva kuvabereki. Chichazonyanyoitikawo zvakare ndechekuti vana nevarairidzi vacharelaxa. Munozoona tane dambudziko rekuti kusvika paform 4 tinowana vana vasingagoni kana kunyora zita ravo. Titori nedambudziko izvezvi rekuti vana vari kusvika grade 5 vachistruggla nemabasic skills nekuti kumashure kuvarairidzi rinyaya yekuti havasi kubhadharwa nevana vatu vese vanenge vakarelax. Saka grade 7 inenge ichitombobatsira kuti pane kakukwinya nekuchama kanga kachizoitwa kuti vanhu vamboshingirira kubudisa zviri nani. Ndopa pachitozogona vana kunyatsonyora vezvikoro zvakawanda, kudzidzira kuzvinyora nekuverenga nekucalculate. Saka zvikashayikwa examination irori form 4 inozosvika vana vazhinji vari kumashuresa, zvinozoita kuti dzidzo yedu idzorekere kumashure. Hatishori pfungwa dzavamoyo asi pfungwa dzisingaenderani necontext yeZimbabwe. Zimbabwe ichiri kuda kumboti igadzirwe zvinhu zvakanyanya kuti izosvika panguva yekuti ingabvise mazamanisho negrade 7 yoshandisa continuous assessment.
Avo vange vari mutungamiri weATUS vaObed Masaraure vari parunhare muHarare naJonga Kandemiri weStudio 7. Kanzuru yeHarare inoti nezuro yakasangana nevagari vemuguta kukurukura pamusoro pedambudziko remvura muguta iri. Izvi zvinoitika pazuva rekupedzisira pamazuva mashanu akapiwa Kanzuru nesangano recombined Harare Residents Association, iro rakati richaenda kumatare kana dambudziko iri rikasagadziriswa. Evans Zininga weStudio 7 abata mutauriri wekanzuro yeHarare vaStanley Gama kuti tinzwe mamiriro akaita zvinhu.
Inhangu pandaiyo hatisati ndaiona, aine kunyanga yakauya hana kuiona kana kutaina nemamahofisi anoneta kuenda kubhazina sandaiona. Pakaita musangano nemaresidents association last nameya netimu yake yese kana pakautiretiramo tikataura mapossible solutions maproblems achiita encounter because hapana chekuhambisa. Mvura yedu, the source of the water, is lechiero. Lechiero yakavakwa kare kare ichiita cheta for 170,000 to 200,000 chete. Ezino munouma nevanhu mamiriyoni. Lechiero haichakwani. Pane pachida another source of water to draw water from. So that's why taitaugwa nyaya yekunzi dhemu isati yaperawo. And you can have a source of water and provide the hurumende, not the country. Sandu chane chakune tora mvura, the source of water, nenge ya provide the hurumende, the treat and braya, wopa wakare, mwa wakare. So, jubiti kando chidi number one, source of water ene adi ki pa population ene muno. Source of water ene dadiro, for wano ashoma, kare wa hape yoshe. Chechitu ili wabane problem, ema chemical. Panini yacho nairi kuprovide wa Harare. Nema chemical, nema mapati akafa.
Michini ya munoti yakafa iyi, nema pati ne mishonga za munoti ara, za zuwa nikwe ere munyika.
Like now, sasinga mafati efu, chine whole team, kazi whole leadership ita tanto. Kisanga ni wame yuku chene ya no provide wa mapati, yacho nairi mapati akaputi, Muna pae patawora iso. So, pade zatawida na iko kusheka tibati mtale kutu mpura ya wani. Chei tu ma chemical, patayika mpani anangana, mpura kata ma chemical. The past two, three have been dedicated mpani ae water provision. And the mayor has been taking a lead, na town clerk yetu, na timu yao yetu. Ima, ila kuru waku yetu kati. Kitramege shua uti, mpura ya chwe, capacity ya tina ae, tina wanita. Badiki nzi wombe ni wana wana kutu owa maari zembura zato yuweza kutu itikwani kutu provider mbura ya kawanda wana wana shanka mbura ya wana kutatara kwa tatu owa wana wana kutatara
mutawriwe kanzuru ya I'm sorry abo vanga wari mkuru wa Harare Residence Trust wa Precious Shumba wari parunare na Evans Zininga we Studio 7
Huko ni kutika pa msoro pe nyaya yekuwa ni kwa kwe mfura. Ka yenda kuchipo tino gara weli shinchi wano watori na mfura yacho. We wangwe kuchipo taka ita. Chema alo tendi tikeria kagaida sana maokura wanamebori. Watu ita masoto matatu wasi na mfura inobuda pa tepize mumba mao. Laka ita mbutiko furu riliku sanga ni kwa naro kuti. Nyaya zemfura idambudziko guru kuchimbo dzagara dzisingatowanikwe mvura vanhu vakurarama nemvura dzemumifuku vanhu vari kuwana mvura kumabhohoza ari kumachechi dzakacherwa nematechi nemamwe akacherwa nemahumanitarian agencies zvekuti mvura yemapondi emvura kanzuru anenge jirasika iya iri kusangana nechina iyi dzodzo zvinoita kuti vanhu varambe vachisangana neurwere hwemudumbu ndo dambudziko ratatonyanya kuwana mukati meguta reHarare
zvino vagari vari kubatana nei nechimiro ichochi tiri kunzwa korera yacho iri kutoramba ichiwedzera
vanhu vari kutambudzika zvikuru tikatarisa nzvimbo dzakaita sana dwarasekwa exchange dzekuti hasina mvura yekanzuru mudzimba zhinji nzvimbo dzakaita sana Glenora nzvimbo dzakaita sana Greenview kumbare inzvimbo yagara isinganyanyi kunetsa mvura asi iko zvino vanhu vemumbare kunational nekunana majubek vanogona kutotora nguva vachichera mvura mumigodhi vachichera muzvibhorani pazvibhorani apa chiri kunetsa ndechekuti vanhukadzi vanoshungurudzwa kunyanya vana vechisikana vanoshungurudzwa zvikuru tambudziko riri kutoitika nderekuti kukanzuru hakuna mazwi ari kunyatsa kubuda pakuti vatsanangurire vagari chimiro chekuwanikwa kana kushayikwa kwemvura
ava vanga vari mukuru weHarare Residence Trust vaPriyasa Shumba vari parunhare naEvans Zininga weStudio 7 tatanga kunzwa mutauriri wekanzuru yeHarare vaStanley Gama vari parunhare kuHarare naEvans Chombo tarisa ziruma pepa na u anasi. Kusuka parizino vanu vari kuda kubetsera va jobs kala ne mari yekuti varapiwe vanoti vaunganidza mari inoita zviuru zvitatu zvine mazana mana nemakumi mapfumbamwe emadhora ekuAmerica kana kuti United States $3,490. Mari iyi inonzi ndeye kubetsera vasikala mukurapwa kwavo vari mujeri. Newsday rinoti vana vana vemhuri imwe chete vakafa mushure mekurohwa nemheni. Mvura yakawanda iri kunaya zvikuru munyika kutanga nemusi wesvondo uye ichiparadza zvinhu. MuNewsday makare hurumende inoti chirwere chekorera chiri kupararira zvinotyisa ichiti vanhu vafa vavezana nevatatu uye vabatwa nechirwere ichi kusvika pari zvino vave zviuru zvishanu nemakumi matatu kana kuti 5013 yave nguva yenyu vateereri yokuzvitaurira mega zvamunofunga
Makadi pa Studio 7. Akasimba lewa shamarari redi wanadiwa. Aiwa, awa wanu awa, wezano PF wazati daro. Wazadaro, tukutambura redwe. Zuru apo, wakati vyanya itambanyuka na wachavangu. Waka ikamuchira na kushandisa zunu wachu. Kwa chitoti, ngawaburitiwe mamemba za tukusi. Kona asizo yanyoka itamba, ngawashungo tezera, wakusizo waka itoa ibupaya. Wakaitangira kawaite ngavabvise ova mamemba zacho 70 yayo kabude ende ngavatedzere tsamba iyoyo sekutaura kwavakaita pamutenda kuti tinogamuchira zvinenge zvausvika aya ehe ngavaburitse please ngavaburitse tikutambura tinonga soso nemuromo
mutenda mutenda rikola vanhu nyoro watsamba nyori mkuru SNPF tu wakasika kutuwapa matsamba kuti yeye amchadiwe muparliament plus uboto zvisa shoko mangwana kuzeki kuti taane mama makanzira nema MP adzingwa takuda zvesarudzo itsvadzitwe maprimary apoza pasisina kawari kole wese kwete kuita zvekumbonyengera kuruma uchifuridzira no zvaimbonaka kazvirikwa kwayo kwashuga kazvakwa sauti zvakuvavaka iya ndozvinoita upenyu zvounotenda
iyo tipusi chiro ikada kutaura nazvayo nezanupiefu isi tatisiri kutomboona nacho kuti kwete hurumende inobatanidzwa ndozvakapa kuti tsvangirira last time atikuvadzisi nezanupiefu izvozvo zvokuita hurumende inobatanidzwa hurumende inobatanidzwa ndiye isingatombodi zvachose kana maelefina dzokurwa ngadzokurwa kana zvakundikana zvokutaurirana ngavasezanupiefu itonge timirire another election kukuvara hondo yenzara haina kusiyana hayo nehondo yekurwa nepfuti saka zviri nani vanhu vafe kana vachifane zhara kufane zhara munyatsoona hurumende kuti iripo yacho haina chairi kuita zvinotove nani than pane kuti vaite hurumende mubatanidzwa hurumende mubatanidzwa ndiye isingatombodi nokuti hurumende mubatanidzwa inopa kuti vamwe vatungamiriri vafe saka ndozvatisingafariri
masora sestudio 7 maonero angu dzinongori politics dzemuzimbabwe dzakadhakwa idzi avovo vakarikoriwa maMP avo ndovatumavo uyuwo ativo ndiri wezanupf tanyoravo tsamba kuti vana nhingi nananhingi vakapinda zviri kunze kwemutemo saka dzongori politics idzo vanhu vachikonewa kuvaka nyika vachingogwa nepolitics dzina nebasa rose kwengwa kutsikana konzi zvangofanira izvozvo nemasanction masanction aya ari kunze kwemutemo asi kutsikana konzi kuti avo ndobhushini vanoti tongai asi zvikwamatisi takazvibata asi isi vatsigiri tisi techitambura nenzara ivo vachiguta saka politics dzavo hadzishandi zviri bheta kuti mapato ose hana zvaanoziva
makadii pastudio 7 makadii koma ndirikutsvagawo mwana wasisi wangu anonzi munashe njanje kana kuti munashe taguma handina hangu picture yake mwana wangu iye mwana wasisi wangu amai vake vanonzi magadhaveni taguma akaenda mwana iye kudhara amai vake vari kungomutsvaga vari kungomutsvaga haasi kuzikanwa kunzi aripi saka ndokumbira wewe pano pastudio 7 kana makateerera audio yangu iyi mundibatsirewo mushambadze ndiri kutsvaga vanonzi munashe njanji kana kuti munashe taguma baba vake ndevekwamutoko amai vake anonzi magadharini taguma kana pane anomuonawo ndokumbirawo anondibata pa 0659859452 ndikudzokorora zvakare 0659859425 ndo namba dzandinoshandisa kana pane anoziwawo iye munashe njanji kana munashe taguma tapedzera kumuona kwarusape ini ndaigara
mu
Izo zange ziri pfungwa dzevamwe vatereri dzisinei ine Studio 7. Isu atina kwatakarere kera. Tumirai mazwi enyu pa WhatsApp number dzinoti +1 202 465 0318 muchitiudza zvamunofunga pane zviri kuitika. Muchikamu chino tinotarisa zviri kuitika muAmerica. Vanhu vanopfuura mazana mashanu vanonzi vafa mushure mekuputika kwechombo chehondo pacharova chimwe chipatara chiri muGaza. Vakuru vePalestine vanopomera mhosva pamauto eIsrael, asi mauto eIsrael achiramba izvi achiti chikwata chePalestinian Islamic Jihad chakaparadza chipatara ichi. Mutungamiri weAmerica vaJoe Biden vari munzira kuenda kuIsrael kwavanotarisira kuita misangano nevamwe vatungamiri venyika dziri munharaunda yeMiddle East. Nyanzvi mune zvematongero enyika, Dr. Frank Guni, vanotiudza zvizhinji pamusoro penyaya iyi.
Zvakaitwa neIsraeri zvekubhomba chipatara inova nzvimbo pasi pemutemo wehondo wepasi rose, kana kuti inonzi international law, kukanganisa kana kuchikora mitemo yehondo aya anonzi mawar crimes, nekuti chipatara inzvimbo inenge ichitarisirwa kuti vanenge vakuvara zvisinei nekuti vari divi ripi rehondo ndoko vanenge vachikwanisa kunorapwa. Saka kubhomba kwakaita Israel chipatara chemaBaptist kana kuti cheAnglican Church chinonzi Al-Ahai kwakauraya vanhu vanodarika churu kana kuti more than 1,000 dead, kukakuwadzawo vanhu vanopfuura 900 vanga vatsvaga upoteri panzvimbo iyi. Sezvamunoziva, Israel yakataura kuti vanhu vabve kumusoro kweGaza Strip vaende kuzasi.
Zvino Dr. Guni, vanhu vari kukwanisa kutizira kwavakanzi neIsrael vatizire here?
Vazhinji vari kutadza kusvika kumuganhu neEgypt kuborder reRafa, nekuti nzira dzekufamba nadzo dzakabhombwa, dziri kuramba dzichibhombwa neIsrael. Vamwe vachibhombwa vari munzira vachienda kuborder ikoko. Saka vanhu vaakutsvaga nzvimbo dziri dzavanenge vachifunga kuti dziri safe, dzinosanganisira zvikoro zvinoranwa neUnited Nations, dzinosanganisira zvipatara. Zvino kana zvipatara zvaakubhombwa, vanhu vachifa, uku nyika dzekumadekwero dzichiti Israel ine kodzero yekuzvidzivirira, hakusi chiri kuzvidzivirira uku, kwaakungouraya vanhu zvisina tsaruko, zviri kunze kwemutemo wehondo, kaya tinoti mawar crimes and genocide, zvinhu zvisina kunaka.
Saka America nemadzisawira ayo vanga zvifambisa sei apa, Dr. Guni?
America neshamwari dzayo ndoo mukana wekuti tichimira pamwe chete tichitaura chokwadi kuti aiwa kwakupfurikidza mwero. Uye tinoona kuti zvakaitwa neIsraeri izvi zvinoomesera vaBiden avo vakanga vari munzira kuenda ikoko kuti vanotaura navaNetanyahu kuti pave nerunyararo nekumiswa kwehondo, uye kuitira kuti rubatsiro rwuende kunobatsira vanhu vari kutambura muGaza Strip. Kune rubatsiro rwakawanda chaizvo rwakamira kudivi reEgypt rusingakwanisi kuti rwupinde muGaza Strip, nekuti even Egypt ikavhura bhodha rayo kuti ipinze rubatsiro urwu, Israeri nerimwe divi uku inofanira nge yavhurawo kuti rubatsiro rwo rupfuure. Israeri iri kuramba kuti chikafu, mishonga kana mvura zvipinde muGaza Strip, nekuti iri kuti iyo iri kuda kurwisa matororo eHamas, asi taakuona kuti yakungouraya vanhu nje zvavo.
Tombotarisa zvange zviri munhau dzanhasi. Umwe anozvita akabata chigaro chemunyori mukuru webato reZANU-PF vatafadzwa manyika vanoti vadzinga kubva muparamende nhengo dzebato iri 91. Kurudziro yekuti bvunzo dzegrade 7 dziraswe kuitira kufambidzana nedzimwe nyika kwokonzera mutauro. Ndiri muWashington DC, ndini Tanonoka Wande, ndichikusiyai muri maoko maChris Gande nenhau dzeIsindebele.